mumwe mugari wemasvingo vadzivanai kereke vanoti vagusha vakashanda zvakanaka nevamwe vavo izvo zvakaita kuti guta rive nebudiriro uye richiwana mibayiro yakawanda yekugona kufambisa mabasa aro.
Ndinoti kuritaya kwavakita vagusha vanga varitaona kereke kwedu, ndinoti guta redu remasvingo tarasikirwa nemunhu aishanda nesimba nekuti aiva munhu aiteera zvichimo zvevanhu achiitawo basa rake munzira yaanotarisirwa kuti aitewo basa rake. Bhozi, tikatarisa Masvingo iguta ranga rakachena zvikuru risina tsvina yakawanda, ende Masvingo rikada kutarisa iguta risina kumbowanikwa mune mvura yakasviba yataimwa. Even nango mukatarisa kune dzimwe nzvimbo pataiwanikwa kuchinzi kuna Gweru Harare kwaita outbreak yekorera netyphoid nenyaya yemvura, mvura dza dzakasviba idzi kuno kumasvingo hatina kuwanikwa tichibakwa nezvigwere izvozvo.
Muzare Jina Poshai vatsinhirawo mashoko avakereke vachitiwo vagusha vaigona basa ravo uye vanofanira kuremekedza nekupiwa penjeni ine chiremera senzira yekuvatenda basa ravakaita.
Shanda zvakanaka pavakanga vari mukanzuro saTown Clerk. Tinoimba kuti vachapuwa mubayiro wavo papenjeni yavo wakakura. Vakaita development yakakura chaizvo muno mumasvingo, vakaita kuti guta redu remasvingo rive guta rakanaka.
Asi vamwe vanoti vagusha vakatadza kubata chigaro chavo vachitadza kushanda zvakanaka nevamwe sezvo vaibuda pachena kuti vaitsigira ZANPF, izvo zvakazoita kuti vagare vakanitsana nemakanzura ebato rinopikisa reMDC. Mumwe mugari ane maonero akadai ndevaGift Chiri Mudondo, avo vanoti hofisi yavagusha yaisavatenderera kuita zvematongerwo enyika. Vati kusarura kwavaita vekushanda navo zvakakanganisa zvikuru basa ravo.
Vanga vari munhu anga akarerekera kubato ranga riripo reZANPF, vanga vari open chaizvo kutotaura kuti inini musangano ndosapota. Zvinova zvinhu zvasingafaniri nepositeni yavo yepublic office, ndo vanga vari mukuru mukanzo. Zvoratidza kumashure uku vaimbotombokwizirana zvakanyanya nemamwe mameya aivapo nekuda kwekuti vanga vakanyanyorerekera kune rimwe bato. Hazvinei izvozvo nokuti kuda nokuti ndokwavaibva yaupfu hwavo here kana chi, asi zvinoratidza sokuti ukavaongorora zvakanyanya pane hukama huripo kune vaya vanga vari vatungamiriri venyika venguva iyoyo.
Vagusha vanonzi vainitsana nemakanzura eMDC pamwe nameya weMDC Mushakabvu waAlois Chaimiti, avo vakatombovamisa basa kwenguva pfupi vazodzoswa havo pabasa mugore ra2008 mushure mekupindura kwebazi rezvemutongwa kwematunhu. Vamwe vagari vemasvingo vanoti vanga vasiri kufara nemaitiro avagusha ekusateerera makanzura vakasarudza ivo vagari kuti avamirire zvido zvavo. Vamwe vanotiwo vagusha vakaisa nyaya dzematongero enyika mubasa muna 2011 apo vakaramba kubhadhara vashandi sechisungo chakanga chaitwa nekanzuru, izvo zvakazoita kuti kanzuru itorerwe motokari neimwe midziyo zvichitevera kukundikana kwayo kubhadhara vashandi zviri pamutemo. Mumwe mugari wekurunyararo West vaadhaivhi Mapungure vanoti vagusha vaisagona kubasa ravo uye vari kusiya zvakawanda zvisina kupedzwa.
Isu vagusha havana kutishandira zvakanaka kubva zvavakashanda muno. Munhu wanga asingagoni kuengeja nevanhu kana nguva yekutaura nevagari vanga vasina, even pasocial media kana paichapchapo. Ikozvino tikazvitarisa vagusha munhu yavo kuti vachishanda vaita zvoti vari kushanda vakamirira rimwe bato rezvematongerwo enyika iyi.
Asi sachigaro wemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaThomas Mbetu vanoti kunyange hazvo munhu wese ane zvaanombotadza vakashanda navagusha zvakanaka. Vachitaura parunare vari nomusangano kukwekwe, vagusha vati vari kuenda kunozorora vakafara nekuti vakasiya vasimudzira guta remasvingo uye vanotarisira kuti achavatsiva achasimudzira guta kumberi. Vagusha vakashanda kwemakore makumi matatu nerimwe mukanzuri yemasvingo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vakaitwa munyori weguta muna 2004 basa ravakanga vachiita kusvika pavakaenda kumudyandigere, izvo zvinoreva kuti vashanda semunyori weguta kwemakore gumi nemana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Marampa.